Kusagadzikana kwedora remunyika kunonzi ndiko kurukonzera kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu izvo zviri kukwidzawo inflation. Zimbabwe National Statistics Agency yakazivisa svondo rapera kuti inflation yepamwedzi yakakwira nezvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 2.5% mumwedzi waGumiguru kubva pachikamu chimwe kubva muzana mumwedzi waGunyana. Zimstat yakati kukwira kwemitengo yezvinhu kwakanyanya kukonzerwa nemitero yedzimba, mvura, magetsi, gasi nemafuta ekufambisa dzimotokari izvo zvakawedzera inflation nechikamu chimwe chete chine zviga zvina kubva muzana kana kuti 1.4% zvichiteverwa nezvekudya pamwe nezvinwiwa zvisingadhaki izvo zvakaiswawo pazviga zvisere kubva muzana kana kuti 0.8%. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku kuri kunyanya kuoneka mumitengo inotarwa iri mumadhora emunyika.
Kana takatarisa mitengo yezvinhu in United States dollars, hongu yatikwirei but haisi kunyanya kukwira zvakanyanya. Asi kana takatarisa mitengo yezvinhu zvinotengeswa nemaZimbabwe dollars, yainge ichikwira zvakati nyanyei. Zvachikonzereswa nekupera kwesimba remari yemuno tichienzanisa nemari yekuUnited States.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mutambasere vanoti inflation yemunyika yakakwira zvakanyanya kudarika zviri kutaurwa neZimstat, iyo vanoti yave kushandisa nzira yekupima nayo inflation isinganzwisisikwi neveruzhinji.
Takaona musino uyu kuti madata prices akakwidzwa nemutengo yekuti atova double zvaanga ari before. Tikaratidzwa zvakare kuti magetsi akakwira. Tinoziva futi kuti fuel muZimbabwe is the most expensive muregion yese. So takatarisa zvinhu izvozvo, zvinhu zvinonge zvichidikanwa kuti zvinhu zvigadzirwe, kungava kubika chingwa, kungava kugadzira flour, kungava kuita zvinhu zvakawanda zvinotarisana neproduction yemabasic goods muZimbabwe. So kana zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigadzirwe, mitengo yazvo iri kukwira. Naizvozvo zvinhu zviri kutengeswa mitengo yacho inototi ikwire. Zvekuti iko zvino vamwe vanotarisa vari kune dzimwe nyika vanotarisa inflation muZimbabwe vanotaura ivo kuti inflation yatova kuma 800%.
Izvi zvinotsanangurwa naDr. Chitambara. Vanoti kune nzira nhatu dzekupima nadzo inflation dzekuti Zimstat yaigona kungodzishandisa dzose nguva imwe chete kuitira kuti veruzhinji vanzwisise.
Zvinenge zvakakosha probably zvinechida kuti daiwe Zimstat wanga waramba wachingopublisha US dollar inflation, Zim dollar inflation, uyo zvakare neblended inflation. I think SMI inflation anobatsira. Isipai takatarisa manegotiations emiore yevanhu. Tinoziva kuti vamwe vanhu vachikati wandei vachiri kutambira in Zim dollars.
Kukwira kwemitengo yezvinhu uku kana kuti inflation kuri kuuya panguva iyo hurumende yakawedzera nguva yekushandiswa kwedhora rekuAmerica pamwe chete nedhora remunyika kusvika muna 2030, kunyange hazvo hurumende nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaiti vakwanisa kudzikamisa dhora remunyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uyu mucherechedzo wekuti zvirongwa zvehurumende zvekudzikamisa dhora remunyika zvainge ichiita zvaramba kushanda.
Zvirongwa zvayo zvose zvamamezha zviya zvavaiita zviya zvakona kushanda kuti zvidzikamise Zimbabwe. Dhora raiimbwa raimbwazve ina president chaivo kuti rinofana kudzoka manje manje. Saka vavona kuti zvirongwa zvavo hazvisi kushanda, vazama vazamazve.
Inflation yepagore mumwedzi waGumiguru yakaiswawo neZimstat pazvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 17% kana ichienzaniswa nemwedzi mumwe chete wegore rapera. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zveupfumi kana kuti Applied Economics paJohns Hopkins University muno muAmerica muzvinafundo Steve Hank vanoti vanopokana nemafigiri eZimstat vachiti inflation yeZimbabwe yechokwadi yepagore mumwedzi waGumiguru iri pazvikamu mazana masere nemakumi mana nezvisere kubva muzana kana kuti 848%. Munhu mumwe chete anonzi mumwedzi waGumiguru aida mari inoita zviuru zana nezvishanu zvemadhora emunyika kana kuti 105,072 Zimbabwe dollars kuti akwanise kurarama. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kana chete hurumende yakaramba ichiwedzera upenyu hwedhora rekuAmerica, remangwana redhora remunyika racharamba riri dima, zvichaitawo kuti inflation inenge mumitengo yezvinhu zvinotarwa nedhora remunyika irambe ichikwira, zvichaomesera vashandi kunyanya avo vari kutambiriswa mihoro yavo mumadhora emunyika.